nasemurativo akapusa sereka hawa andifunga kuti ndinopindira nyaya dzekunyorefa kwevanhu asi isusu all political parties whether MDC whether ZANU-PF should know or understand kuti vanhu varejistwa here kana vanhu vachiti ndarambirwa kunyoresa chitupa changu chakatsemuka ini ndoyandoti aiwa nyorosai vanhu inga vanhu hurumende yakati vanhu ngavanyoreswe ane zvitupa zvakatsemuka ngazvichinjwe ndapindira kunyoresa kwevanhu
vanoti inini makapindira panyaya yekunyoreswa kwavanhu pamuzokomba primary school
that is 100% wrong and I have never been at muzokomba primary or secondary handi ndakada kumbosvikapo handina ndaifunga kuti unotaura muti usina zvita yandakatomboona
ndo imwe nyaya zvayavakataura zvekutipa
muonini muti usina zvita I go there and say the people should be registered kwete kudzosa vanhu
nyaya dzamudede vanoti makapindira pabuyera rural council
I have never been at buyera rural council
ko chii chakaitika pachapanduka primary
I have never been there at chapanduka primary I have never been there otherwise you can ask those who are registered and I'm 100% right I was only available at mutuzina zita and these people who are talking nonsense this is not voting the registration is not voting are you understanding
yeah.